mwe ndiske mtirongo kamtiro kandi nokuita sandike pondo siva kuti ndakapinda nemoyo tisasiyane sefaya nesimuko nobari nyangwe ndiske mtirongo sezvakaitwa pamani yeist natokiyo nobari 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 kavandikane zvavo mutirongo slow money ndoda nyangwe zvima jewelry nekuda kweruto nechinja kuita criminary zvichaitika tongosiya judiciary ndopojesa kana drug rekubekari ndotora masimu eslong achindipa mari zvemhosva tozoona ndambokupa specially look so refishin chimbovhura dictionary nekuda kwako ndaimerera kupakare vangosvika padhuzi ndaingonzwa shivering zvainza udeve magitare uri extra ordinary kwete ordinary ordinary neta robari nyangwe ndiske mutirongo kamudiro kandinokuita sandike pondo ziva kuti ndakapinda nemoyo tisasiyane sefaya nesimuko robari nyangwe ndiske mutirongo sezvakaitwa pamani yeist natokiyo robari 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 kavandikane zvavo mutirongo uchandiwana ndakanwa musero chandiwana ndamusero nekuda kwerudo nasvika pakuiswa mujeri pakukandwa mujeri chero vakanditi mwedzi 12 kumusana samaselo kumusana samaselo asi ndichingobuda rimwe ndiri nokogeta sagwero sasejio agwero like Titanic this ship is not gonna sink nekuda kwerudo ndapikira kuva banditi ndichingobuda panze ndichakutsekedza ringi zvakuda kushinga handizive ndichabuda nekuda kwako ndetarobari nyamwe ndiske mutirongo kamudiro kandinokuita sandike pondo ziva kuti ndakapinda nemoyo tisasiyane sefaya nesimoko robari nyamwe ndiske mutirongo sezvakaitwa pamani yeist natokiyo robari 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 kavandikane zvavo mutirongo slow money ndoda nyangwe zvima jewelry nekuda kwerudo nechinja kuita criminary zvichaitika tongosiya judiciary ndopojesa kana drug rekubekari ndotora masimu eslong achindipa mari zvemhosva tozoona ndambokupa specially look so refishin chimbovhura dictionary nekuda kwako ndaimerera kupa kare vangosvika padhuzi ndaingonzwa shivering zvainza udeve magitare uri extra ordinary kwete ordinary ordinary.